Pane damba refu idzva here rauri kubika uye rinobuda rini?
Ya, pane damba refu idzva rinonzi Gwenyambira Murudo, riri kubuda next week.
Sei damba refu iri richinzi Gwenyambira Murudo?
Ya, damba refu rinonzi Gwenyambira Murudo because my songs ari paalbum iri akawanda ndeirudo. It's a way yekungo spice out album kungoti shingonya toita.
Saka tikitarisa musambo wavaimba uchirungoimba musambo umwe chete here uyu nekuti vana Gwenyambira panenge pakuridzwa mbira kapa.
No, ndakachinja from urban grooves to afro jazz. Ndakachinja to live music. Saka musambo wati siyane.
Chikonzero chei chekumbochinja musambo?
Like kukura music industry.
Saka zvinhu zvese zvapo zvekuti vanhu vanofanira kunge vachitarisira damba refu iri svondo rinoi.
Aiwa, zvinhu zvese zvavepo, so next week album rinenge richibuda.
Pane dzimbo dzakaita sei? Ungatipe here imwe mwenzaniso yedzimbo dziripo?
Paalbum pane 9 songs. Pane song inonzi Ndini Ndine Rudo, ikungoratidza kuti rudo panapa ndoparuri. Then there's a song inonzi Mambo Wemoyo Wangu. Ninge ichingotaura about love, kuudza munhu kuti handiwe chaiye chaiye ndiwe wangu. And then pane song inonzi Munhukadzi, inoratidza kukosha kwevanhukadzi. Then pane song inonzi Ndoenda, Gender Against Women Abuse. Ndo masongs mama ndingataura nezvawari paalbum.
Pane vamwe vaimbi here wavakaimba navo padamba refu iri?
Damba refu iri ndakariita ndega evese. Handina munhu wandakambofeature.
Aiwa, tinokutendai zvikuru nekupinda muchirongwa chedu.
Ah, tinokutendai yo. Thank you. Makumbo kuradza muzoro kuti manda chaya peko bata ana yangu baby. Inorova usipo. Ana yangu baby. Inorova usipo.
You. maziso chiso chako ndo uona dino chaza kurara ndijivunga iwe kungo para maziso chiso chako ndo uona the days I fear are the days I gonna day toska wonguva days I fear are the days I gonna day kuhuta ndo kuda pasi pembura pamsoro pemakore tichange tiri tose kumaota nyemba kuchamembe rudo rwangu ruzere tasarura kadeya deya ane ndoro chena tasarura kadeya deya anandi bata zvakana kisa oh, diwa Shayare mukanwa